dambudziko riri kusudhani idambudziko raningada kuti dambudziko reafrica yose sokuti sudhani hakusi kutanga kuti ipinde mumatambudziko ukatombera vakanga vari mukuru wesudhani vaalbasia vakabviswa pachigaro nekunga mhomho yesudhani yasimuka ichiti havachadi kuti vanga vari pachigaro saka kubva maiyoyo muungano wedu weafrican union waifanha kunga uchitumira munhu inenge yakagara irimo sudhani ichiedza kubetseredza kuvakiridza kudyidzana pakati pemapato akasiyana sudhani kuti munge muine peace ndiwo dambudziko riri musudhani
tichiona zviri kuitika izvi zvii zvinofanira kunge zviri kuitika pari zvino zvamunofunga kuti zvingawanikwe zvichipedza daka iri nehondo iri musudhani
tinofanira kunga zvichitoitika izvezvi nekuti dambudziko rekuti musudhani hakusina magetsi chikafu chakuita zvishoma vanhu vari kufa african union inofanira kutotumira mukuru mukuru anoenda kunonyera dzabopoto kumapato ose ari kurwisa number one ndechipiri african union ngaitohungurudza zvikafu zvekutumira nekuti vana nemadzimai kunyanyanyanya vatambura musudhani saka chikafu chinofanira kutoenda zvechimbi chimbi chechitatu munhu anotumirwa neafrican union ngaatangoenda kunogara mazuva mashoma otobuda munoda munhu anokwanisa kutombogara musudhani achibetseredza senyika kuti idzoredze hasha pakati pemapoka akasiyana siyana anenge achirwisana vovaka madonzo esudhani anosanganisira kugadzirwa kwezvikoro kwezvipatara nekuti sadza ravo rinopatsanurwa sei kuti mhuri dzose dzemusudhani dzinge dzichikwana ende kana ndichiti mhuri dzose ndinoreva kuti masangano akazvimirira akasiyana natingati pachirungu maethnic groups akasiyana nekuti sudhani ine vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana vanotaura mitauro yakasiyana siyana uye vachiona matongero enyika akasiyana siyana saka vese vanoda kuti vabatanidzwe neafrican union.